Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, gumi guru 1, 2024. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda munyika kusanganisira vemabhizimusi, vanotakura vanhu nemotokari pamwe nevanotengesa mumigwagwa vari kuramba kutambira mari yemunyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG. Vamwe vechidiki vari mune zvemabhizimusi uye vanotambira mari yemunyika yeZIG semuhoro vanoti zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka zvichitevera kudonha kwakaita mari iyi simba vhiki rapera. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa mangwana kuparura urongwa hwemamiriro ezvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda munyika kusanganisira vemabhizimusi, vanotakura vanhu nemotokari pamwe nevanotengesera mumigwagwa vari kuramba kutambira mari yemunyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG vachiti havana chivimbo nayo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe anoita basa rekutengesa zvekudya muchinhoi muzvari Masini Gomba vanoti havasi kutambira maZIG nekuti vatengi vari kushandisa mari yekunze mukutenga zvinhu zvavanoda, havasi kuda kuchinjwa nemaZIG.
Vanhu vanotengesa maZIG tinoti pari zvino zvine kuchinja chinja kwavo kuti akutonetsa kuti timashandise, kuti vanhu vari kumaramba kana kuda kuchinja munochinja timaramba, saka isu maZIG tatoti zenu.
Dambudziko rakatarisana namuzvari Gomba riri kusangana nevanotengesa mumigwagwa vakawanda. Mumwe mutyairi wemotokari dzinotakura veruzhinji vatinotenda chizhanje vanoti havadi kutambira maZIG nekuti anovanetsa kuti vashandise kutenga mafuta emotokari ayo ari kutengwa nemari yekunze chete.
Nyaya iri kuitika ndeyekuti zvonizvo maZIG ndakaripiwa kana ndichada kurichinja kuti ndiriite kumaUS kuti ndikwanise kutenga petro pamafuel station.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neGimri Capital vaGilbert Muponda vanoti hapana chinoshamisa pakurambwa kweZIG nekuti vanhu havachisina chivimbo naro.
Izvozvo zvinokanganisa yatinoti confidence muZIG, yekuti vanhu havazonyanyi kutenda mariri ZIG. Vanenge vatoti ZIG handiride mangwana rinomuka raita se raderera mutengo. Saka inini ndikangwana maZIG ndakutomhanya nawo kublack market kunochinja kuti ndiwane maUS dollar. Izvi zvinoramba zvichiti mutengo weZIG uramba uchiendera pasi.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kurambwa kweZIG zvinoreva kuti vasingatambire madhora ekuAmerica vachararama upenyu hunorwadza, sezvo vanenge vomanikidzwa kutsvaka mari yekunze pamukoto kuitira kuti vakwanise kutenga zvavanoda muupenyu hwavo.
Kurambwa kweZIG kunoreva mbona mbona kuvanhu nekuti vakumanikidzwa kutsvaga mari dzekune dzimwe nyika dzavanenge vasingakwanisi kutenga kuti vange vachikwanisa kurarama. Saka zvichadzikisira raramo yevazhinji, tichashungurudza vazhinji vasingatambire mari dzekunze kwenyika vatinoziva kuti ndo vakawanda.
Mushandi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vafarai marapira vanoti kudonha kwakaita ZIG hazvishamise nekuti ndizvo zvinoita mari yose, vachiti inokwira nekudzika uremu nguva nenguva.
Harina kuva ndozvinoenda mari kuti inozaonzokuclatuata seriyoyedola zvinopembedzwa neyokubotse hari kurambirana nirambanzvimbo 1 kuzoenda kuzvisundu mari pakani isu kutaura isu ZIG richabudirira richakunda nekuti zviri kuvhunduka vana zviri kuvhunduka
Vamara pira wano chivano, wano fanyiru waku ziwa kuti zigi, apana kwa rili kuenda, uye ndiyo marie munyika.
Inspe wano pira kuwa, tangi chukushia kuwa. Kaka, wano wana hata kuti zikrisha kundikana, wani kato zimebila hawa wano mpaza hawa, asichiri kuto ziki laka tuwea,
Hatina kuzwa divire bazi rezvemari sezvo mbozhanhare yegurukota rezvemari vamuturi mwive yanga isingapinde ukuwo munyori mubazi iri vaGeorge Guvamatanga vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Zvimwe chetewo nagavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mushayavanhu vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Banga guru renyika rakazivisa svondo rapera kuti rakaparura hure. Banga guru renyika rakazivisa svondo rapera kuti rakapungudza huremu hwezig nezvikamu makumi mana nezvina kubva muzana izvo zvakakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Vamwe vechidiki vari mune zvemabhizimusi uye vanotambira mari yemunyika yezigi semuhoro vanoti zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka zvichitevera kudonha kwakaita mari iyi simba vhiki rapera. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare.
Mumwe mugari wemuHarare wechidiki vaVuso Mhlanga vanoti havaoni bhizimusi ravo rekutenga nekutengesa richibuda mumukanwa mamupere marakandwa.
Chikonsidera kuti zvaunenge waorder kana kuti zvaunenge waproducer ndiitika neselling price unenge wakutofoswa kuti uadjust kuti usute zviripo zvinozopedzisa zvakuti tipidze mitengo yezvinhu zvetinenge taorder kana kuti zvetinenge taproducer. Saka nekudaro zvinotoaffecta mafambiro ebhizinesi redu ende vanhu vanobva vamira vachiti tichada kutenga nemutengo wakadaiwo. Saka nokudaro zvakati affecta zvisingaite ende uyezve kwechenge tichinoorder zvinhu zvedu izvi tichaonawo kuti mitengo inenge yakwirawo futi.
Havasi vamhlanga chete vari kuchema sezvo vamwewo baba vechidiki vapride nekati vanoshandira imwe kambani huru munyika inogadzira zvimwiwa asi havasina kuda kuti idomwe nezita iyo inovabhadhara chidimbu chemuhoro wavo nemari yemunyika vari kuchema kuti vachekwa nerakagomara.
Nematambirisiro andinoita kubasa kwandinoshanda tinopiwa 60% yezig and then zig racho kuti ndizowana maUS ukava zvinhu zvinoda maUSD kunge marentals ndienda kutofoswa kunochinja mari yandienda tambiriswa kukambani yemazig iyoyo ne25 ndovanoichinja ne40 saka ndinenge ndakakuvara nekuti ndinechitambira half salary.
Asi havasi vese vechidiki vari kuti vakandwa mumoto neRBZ. Melissa Mundwa anoita basa rekugadzira makeke muguta reGweru anoti hurumende yagona chose kuti dhora riratidze uremu hwaro chaihwo.
Muchaona kuti value yezigi public market yenge iri pa25 asi kuhurumende iri pa14 saka kuzosvika ku25 kwazoitwa neRBZ is to try and catch up nereality yezviri kuitika muekonomi but I think zvakakosha kuti kublack market uko vanhu vasabve vamhanyidzana nekukwidza reti zvekare.
Kunyange zigi riri kushaya simba zvakanyanya muchinguva chichangodarika gavhuna webhanga reRBZ vaJohn Mushayavanhu vakaudza Studio 7 kuti mari yezig yaive yatambirwa nemaoko maviri neruzhinji rweZimbabwe.
Zigi imari yatambirwa nekuti vanhu vanga vatambura nenyaya yechenji vamwe vaiti vachikwira makombi vonzi bhadharai muri vaviri vaviri mozoonana ikoko asi nhasi zvanga zvavanyore.
Kubva pakaparurwa zig muna kubvumbi wegore rino richitsiva Zimbabwe dollar, mari iyi yaingodonha simba zvishoma nezvishoma kusvika RBZ yazoderedza uremu hwaro vhiki rapera. Asi kunyange zvakadaro wechidiki anoongorora nyaya dzemabhizimusi uyewo ari mukuru wekambani yana chipanga mazano mune zvemabhizimusi yeM&J Group vaJeremiah Nyazungu vanoti vechidiki havafaniri kurasa tariro nematanho akatorwa neRBZ.
Saka zviri kuitika vanhu vechidiki vari kuluza capital, vari kuluza zvakawanda, asi ndinoti ngatisarase mbereko nekufiwa, ngatirambe tichishanda nekuti tichisenza hazvina kutanga nhasi. Iya currency I think H6 yaiswa nehurumende yeZimbabwe ichiedza kuti tigadzirise uremu neudzamu hwemari yedu yemuZimbabwe. Nevechidiki ndinoti ngatirambe takashinga.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzeupfumi uye vachidzidzisa pachikoro chedzidzo yepamusoro cheUniversity of Zimbabwe, Dr. Nyasha Kaseke, vanoti danho rakatorwa neRBZ hariiti kuti vanhu vagamuchire mari yezig.
tine vari kumhanyisa hava kuwanisa kuibata nokuti iri kumhanya nespeed yakadarika yavo ende ukatotarisa izvozvi pamasvondo mazika achateera pachange pane dambudziko vanhu vachiramba kubvuma mari yedu yemuno muzimbabwe nokuti vari kuti haisina uremu hwavaitarisira
muzimbabwe vechidiki vakawanda havana mabasa ekubayirwa chitupa asi vanozviitira mabasa emaoko ndakamirira studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa mangwana kuparura urongwa hwemamiriro ezvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address. Akandeke chipiri vaMnangagwa vachiita urongwa hwakadai kubva zvavakunda musarudzo dzegore rapera dziri kunzi nevanopikisa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Mutungamiri wenyika vari kutura mashoko panguva yeupfumi hwakananga kumawere, mari yeZig ichishaya simba uye vanopikisa vakawanda vari mutirongo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanokokera Zano PF mudare reparamende vapupuraito Garepi.
Segaroziva kana mukuru wenyika achiuya kuzoita State of the Nation Address kuparamend, tinotarisa kuti urongwa hweagenda yatinoti legislative agenda hunobva hwaturwa ipapo isu samaparliamentarians tochitora kubva ipapo tichigadzira mashandiro atichaita musession iyoyo. Saka chinhu chatinotarisira zvikuru uye any member of parliament anenge akatarisira
nechikonzero chei,
nekuti ndozvinotiratidza kuti urongwa hweekonomi hunenge hwakamira sei, masocial services, a lot of other infrastructural issues zvinobuda mitemo yatichange tichigadzira nguva iyoyo inenge ichitevera panenge paita State of the Nation Address. Zvese izvo zvinobuda ndo zvinozotipa mukana wokuziva kuti tinoshanda sei tichiinda kumberi. Saka tinenge tichitarisira izvozvo zvakanyanya uye tinovimba kuti kana zvabuda tinoenda kundoudza vanhu kwatinobva, members of the public, kuti president vati tichange tichishanda takanangana nedirection iyi.
Sei izvozvo zvakakosha Honorable Togarepi?
So that tinowana feedback kubva kuvanhu yatinozouya zvinhu zvakare nayo kuparlament zvotipa mashandiro edu semamembers of parliament savamiriri vevanhu.
Makore apfuura tinomboona pachiitika bata murefu bata mupfupi imo muparamende omo, vanopikisa vachinetsana nemi veZANU PF. Zvakamira sei gore zvino?
Tinenge tiri tose all representatives of the people, maMPs vose vamasaidzi vose okuopposition nesu tinenge tiri tose. Patichatoita motion takatowirirana nerimwe saidi reparamendi redu yatingativekutriple C varimo muparamendi kuti vachangewo vachidibeta, katingati vachange vachisekonda notion yatinenge taakuzodibeta kuti tichibudisa nokupenengura izvo zvataurwa napurezidendi kuti zvinorevei uye isu sebandiko reparamendi zvii zvatinotarisirwa kuita.
Vanga vari vanokokera ZANU PF mudare reparamende vapupuraito Garepi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing abatawo nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vari kuchikwata chinotungamirwa navaJameson Timber vaShakespeare Hamauswa vachimirira Warren Park mudare reparamende.
State of the Nation Address inopa mukana vanenge vachitungamira panguva iyoyo kuti vatsanangurire ruzhinji rwavanotungamira, ruzhinji rweZimbabwe, kuti nyika pari zvino yakamira sei, yakagadzikana here, upfumi hwenyika hwakamira sei.
Ko kana veruzhinji vaine zvichemo,
kana paine matambudziko anenge aripo, kana paine mibvunzo inenge ichibvunzwa nevana veZimbabwe, ndo patinenge tichitarisirawo kupiwa mhinduro nevanenge vachitungamira. Saka samangwana isu vevanotsigirawo hurumende yejekerere iri kutarisirawo kuti nerimwe remazuva ichange ichitungamira, tikutarisira mutungamiri wenyika kuti vange vachitiudza kuti economic crisis iripo, kusagadzikana kweupfumi kuchagadziriswa sei.
Mungapa muenzaniso wematambudziko acho here atarisana nenyika?
Makaona VRBZ vachiita devalue ZIG, iro richinzi ranga riri begged ne gold. Tiri kutarisira kuti ruzhinji rweZimbabwe rwose rwakatarisira mhinduro iyoyi kunyanya kuti chiichi chiri kumboitika, kune here mareserves acho iwayo, zvii zviri kufamba sei munyika kana tichiti mari yedu iri begged negold. Ko sei iro gold raakuma $80 per gram, iro zigi redu riri kuramba richidona? Ndo zvinhu zvakanyanya kukosha zviruda kuzikanwa nevana veZimbabwe.
Asi matambudziko amadorongodza aya angagadziriswa sei chaizvo?
Isu tiri kutarisirawo kuti kana zvinhu zvasvika pakaomesesa, mutungamiri wenyika anogona kutiudzawo kuti veduwe, nyika yaoma iyi yakuda mushandira pamwe, yakuda muonera pamwe, yakuda kuti vana veZimbabwe vagare pasi vataurirane. Sati tichitarisira kunzwa kuti mutungamiri wenyika vane urongwa here hwekuti vaite inganzi all stakeholder engagement, yekuti vataurirane nevose vemapato anopikisa.
Vanga vari vanomirira Warren Park mudare reparamende vaShakespeare Hamauswa veCCC vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vaendeswa kumatare edzimhosva nechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change chiri kuda kuti vasape mari inopiwa mapato anenge ava namavhoti akati wandei musarudzo pasi pemutemo wePolitical Finance Act kune vari kuzviti ndiwo munyori mukuru webato reCCC Vasengezo Shabangu. Mari iyi inonzi inodarika $1.5 million. Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi havana kuda kutaura kuti vachapa mari iyi kunaani sezvo paine zvikwata zvina zveCCC zviri kurwira mari iyi. Hatina kukwanisa kubata vaNcube kuti tinzwe divi ravo. Vashavangu vanga vasiri kudayirawo nharembozha yavo. Asi mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masiye.
Kana nyaya yaenda kumatare, especially yatikunzwa kuti inenge yaenda ku High Court, zvino dependa nokuti yaenda yakamira sei. Kana iri agent chamber application, then zviri kuitika zvokuti kuda maybe mari yakuda kuti va ichi disbase wazofaa kumira, depending ne order yaanenge akaisa vachikumbira wadare kuti zvive zvichiitika. Kana iri court application zvekare, pano kwasa kuitwawo zvekare an interim order yokumisa kupiwa kana kudisbase kwemari, zvichienderana nekuti nyaya dzacho dzofanwa kuva dzichitongwa rini ende zvese zvakamira sei.
Mungatitsanangurirewo kuti pamutemo mari idzi dzinofambiswa sei chaizvo uye dzinopuhani?
Inowanzopuhwa mapolitical parties anenge akawana yatingati mavotes akati kuti ya mu maelections anenge akapera, like the last elections. Apa tinoona kuti mapolitical parties muZimbabwe iko zvino anokwalifya kuva achipiwa mari ya ECCC ne ZANU-PF.
Asi zvingabatsira here kuenda kumatare kune chimwe chikwata cheCCC chinoonekwa sechinotsigira vachamisa navatimba, nekuti hatisi kuona kubudirira kwavari kuita kumatare?
Panguva yataona yapfuura iyi tiona kuti hurumende kana yasvika panyaya yakadai so inowanzopa kana kudisbase mari idzi kune yatingati maweaker sides emapolitical factions. Kuna na 2005 I think mari yakapuwa vaWashman Ncube avo vanga vafomawo zvekare bato ravo raipikisana ne bato raidiwa nevanhu, and takazoonawo zvekare makura apfuura ichipuwawo vamonzora avo vaive vane vanhu vashoma. Tichitarisa panyaya dzemafunctions vachamisawo zvekare vachizonyimwa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masiye vari parunare kuTexas muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7. Direct from Washington. tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru mukuru muhurumende yeAmerica anoti Iran iri kugadzirira kukanda zvombo zvemuchadenga ichirwisa Israel. Mukuru mukuru uyo ataura asingade kuzivikanwa ayambira kuti pachaita njodzi huru kana izvi zvakaitika achiti Amerika iri kutsigira zvakasimba gadziriro dzekudzivirira Israel. Amerika yatemera zvirangwa nhasi kuchikwata chevechidiki chinopfurikidza mwero cheHilltop Youth chiri mudunhu reWest Bank riri pasi peIsrael, icho chiri kurwisa zvizvarwa zvePalestine nekuparadza midziyo yazvo. Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica, vatevedzeri vevari kukwikwidza musarudzo vaJD Vance navaTim Walz vari kusangana kera vachaita. Mutori wenhau weVOA Scott Stearns anotarisa zvingatarisirwa pachasangana vaviri ava muNew York, munyaya yamunoverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. VaTim Walz navaJD Vance vachasangana paterevhizheni kwemaminitsi makumi mapfumbamwe mangwana paine vakokeri vaviri asi pasina veruzhinji. VaVance ndisenata weAmerica mudunhu reOhio vachikwikwidza pamwe chete navaDonald Trump. Vanoti gakava iri mukana wekuratidza kuti Republican Party inovandudza sei upfumi nekuchengetedza miganhu yenyika.
It's an opportunity for me to get to tell the American people how I think we can make their lives better and how Donald Trump's policies.
Uyu mukana kwandiri wekuti ndiudze vanhu vemuAmerica zvandinofunga kuti tingaita kuti upenyu hwavo huve nani, nekuti urongwa hwaDonald Trump ungaita kuti vabudirire sei, ungaita sei pasi rose rive nerunyararo nekuchengetedza miganho. Kana taita zvose izvi tinokunda.
WaWorld ndi gavhuna wedunhu reMinnesota uye vari kukwikwidza pamwe chete naamai Kamala Harris. Vanoti veDemocratic Party vari kutarisa zvizvarwa zveAmerica zviri mumabasa unove musiyano nevavari kukwikwidzana navo.
Like all regular people I grew up with in the heartland, JD studied at Yale, had his career funded by Silicon Valley billionaires.
Sevanhuwo zvavo vose vandakakura navo mudunhu redu, JD Vance akadzidza kuYale. Akabatsirwa kutanga basa rake neshoroma dzekuSilicon Valley. Akazonyora bhuku rakatengwa zvakanyanya raishoropodza vanhu ivavo. Handizvo zvinorehwa neupenyu hwevanhu vari pakati pevapfumi nevarombo. Regai ndikutaurire hama dzangu, ndanonokerwa nekuita gakava naye.
VaVance vakamboye munhu aishoropodza vaTrump pane imwe nguva, asi vakawana rutsigiro rwokuti vakwikwidze musarudzo yaseneta kubva kune vaimboye mutungamiri wenyika ava. Asi VaVance vakazotsamirana nekurudziro yavaTrump yekutungamidza America kutanga.
Enemies and a lot of Democrats call us populist like it's something of an insult. But if being a populist means being on the side of work.
Iye zvino vavengi vedu neveDemocratic Party vakawanda vanotishevedza sevanhu vanorwira varombo sekunge vanotuka. Asi kana kurwira varombo kuchireva kuve kudivi revashandi pane kuve kudivi revapfumi vane simba vakamora upfumi kubva kune vari pakati nepakati vachitiisa muhondo dzekunze dzisina maturo kubva nditambirei.
VaVance vachangobva kuudza vatungamiri venyika dzemuEurope kuti vanofanirwa kubhadhara zvakawanda kubatsira Ukraine kurwisa kupambwa kwayo neRussia. VaWorld vanoti VaVance navaTrump vanofanirwa kusiya utungamiri.
When Republicans used to talk about freedom, many of them actually meant it. They weren't going to turn their backs on our allies.
Apo veRepublican Party vaimbotaura nezverisununguko, vazhinji vavo vairevesa, vakanga vasiri kuzofuratira vatinodyidzana navo. vakanga vasiri kuzongosiya Ukraine yega.
Vavhansi vanoti amai Harris vari kukuvadza zvizvarwa zveAmerica zvinove vashandi vachitsigira vabva kure vari munyika zvisiri pamutemo.
What Kamala Harris seems to want to do is to give all the benefits of American citizenship to people who shouldn't even be here, and that's going to bankrupt this country.
Zviri kuda kuitwa naKamala Harris ndezvekupa zvese zvinouyiswa nekuve chizvarwa cheAmerica kuvanhu vanofanirwa kunge vasitori munyika muno, nekuita kuti zvisave nyore kuti vanhu kwavo vanokwanisa kutenga imba, kukwanisa kutenga zvekudya, kuti vabatsirwe nemari dzemuchikandikere.
Wawalts vanoti basa ravaTrump mune zvemabhizimusi nemune zvematongerwo enyika zvinoratidza kuti vari kungotsvaga vanhu vakapfuma saivo chete.
Rig the economy for those at the top and screw the people at the bottom.
Kusimudzira upfumi kune avo vari kumusoro vachiomesera vanhu vari pasi. Mitengo yezvinhu zvenyu inoramba ichikwira. Vakawandudza mutemo weAffordable Care Act nekuti dzosera kuchinyakare. Vakadzikisa mari dzamunopiwa dzemudyandigere dzesocial security nemedicare, zvinova zvinhu zvinoita kuti amai vangu vapinde muurombo.
Ndirogaka vari kupedzisira pamberi pesarudzo yemusi wambudzi 5, apo sarudzo dzevanokasika kuvhota dzatove pakati mune mamwe matunhu. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutore wenhau weVOA Scott Stearns, yamaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Deno ari madzisha ane vanhu pamwoyo aidziramba mota izvozvo nokuti hadzina zvadzinoshanda. Iko zvinoona after 5 years opuwe mota inenge yafe chirudzi mota iyeyo. Zvinoreva vamwe nhema zvokuti kwanzi dzinoiti dzishandiso kuita ambulance ivo anoenda kumagirlfriend nadzo. Havakomananga risadaro, nyika ine nzara, nyika ine vanhu vanotambura, kwete kuti miite mbudzi inodya payakasungirirwa. Nemumadzishe modaro hamuoni kutambura here kuri kuita vanhu? Vakomana musadaro, vakomana, gore ndinyakuzi harizi pakaze rimwe. Zvinhu zvichachinja izvi. Munozova makamira papi imi madzishe miine utsinya hwakadaro kufanana namunangagwa ari kutonga?
Musei pastudio 7 ndinonzi Madzingira Musoni. Chondinoedza muzinyi nyika ino yeZimbabwe ndechekuti gore negore nyika inowana kuma 30 tons egold, 30 tons. Kuti palast 15 years tofanga kuita kudozvuma 400 nikirikiri tons egold, 450 kana kudarika. Saka mari yedu yaifanira kubhekiwa negold inopfuura 20 of tons vakataura. Otherwise tingada ichibheka mari yedu ne 200 kana 300 tons egold. Topega tofixa so that rate haichaichinji. Tusiyana mamwe macurrency ozvo zvemulti currency system kana kuti basket of currencies zvobva zvasiyiwa tonyanyazoshanda nemari yedu chinda zvinoita dzimwe nyika. Saka zvinoshamisa kuti gore negore vachiona matani akawanda kudai gold, gold yachiri kupi, yakaitii? Pano mumwe munhu anofanira kupindura mubvunzo yakaita souyu.
Pastudio 7 makadini makasimba iri. Nevamwe vanhu vane pfuma yavo yakachena isina uri mukati vakumhanyira kundopuwa mari nemota ndiana kuti neuchivayo avo vakaita uori hunotyisa hutora mari yenyika. Eka kudziya moto yembavha newe haungashaiwiwo chipomerwa ipapo. Zekiitai basa, basa ndiroi. Weshe vakapuwa mota ndiwiki nechivayo. Zeki ndo basa iri. Apa pangamboshaiwe chipomerwa ipapo wako? Hamuna kuona here vana Tobas Mafumo? Vanhu vakuru vakaramba kuona kuziva kuti no, mari iyi haina kuchena iyi. Iyo haingaiti mari yakachena. Mazikomo nemakomo emari aivhipi? Zeki basa ndiro riri. Batai munhu.
Pastudio 7, pastudio 7 makadi, pastudio 7 vese vashamari vese vanangu majonga blessings runatete mavhe. Ndachikumbirawo kuti uyo wamoti persistence gwanyanya uyo ngaachibuda achitaura mashoko ake aya ekudefenda Ziggy. Ziggy Rons ramapepa rekuenda richidonha value. Ngaachibuda achidefenda timu wekutiezvi wakutaura kuti kudii, nekuti waratidza kuti waipika naro achiti ndiyo currency ine simba zvingabvenda ifo yakadonha because yakabikwa negoridhi. Zvino ngaachibuda achidefenda persistence gwanyanya kuti goridhe riya zvarava kudonha, unotiwo kudii nazvo? Tida kuwa achitaura persistence gwanyanya.
Tinotenda vateereri musakangano wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM anokuoneka ane mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusemi na Gibbs Dube.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla zinye kuMfumfu 2024 nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Izakhamizi zithala ngokuthi beqeda ukuhola i-rate ihle yakhwela yabadabo, kutsho ukuthi umuntu uhole half the salary.
Izisebenzi zithi kazisoze zenelise ukuthenga impahla njengenjayelo ngenxa yokuwa kwesisinto seZimbabwe Gold.
Kunzima kakhulu, sivusa every day, ezinye azigcina zisehlula sibili.
Izakhamizi ezinenge Plumtree zithi azikwazi ukuthi zizalima ngani lonyaka ngoba ziphelwe izinkomo lamadonki. Kulabatsha abathakazelela i-artificial intelligence labanye abayesebayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulandela inyathelo elithethwe libhanga lelizwele leBank of Zimbabwe elokuyisa amandla eZimbabwe Gold kumbe iZig ngesilinganiso esedlula amajumi amane ekhulwini. Abasebenzayo bathi abasoze benelise ukuthenga impahla njengenjayelo ngoba intengo yazo isikhuphukile, kodwa iholo labo lilokhu liphansi. Ukuze sizwe okwenzakalayo kobulawayo ngalolu daba, usithandekile mhlanga weStudio 7 uqoqhelwe unkosikazi Permanent Ngoma, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Izakhamizi zithala ngokuthi beqeda ukuhola i-rate ihle yakhwela yabadabo, kutsho ukuthi umuntu uhole half the salary. And esikunanzelelayo ukuthi ama-shops anjengabo-TM ama-prices they've gone up kakhulu. Nginganika umzekelo sokuthi ngathi ngithenga i-2 kg yesepa, it was $12, equivalent to $12 for TM. Ngahamba like in a different shop, ngayithola about $5 something. So amashop anjengabo TM, ama prices abo have really gone up. And then in terms of transport, public transport, ibivele isebenzisa mainly ama-dollars, ama-US dollars. Lapho buthola ukuthi umuntu mebube ebhadala dollar for two, or engabhadali dollar ajinjwe i-5 rand. So that has not, khona lokho akukajinji in terms of i-transport, ngoba vele i-transport ibivele isebenzisa ama-US dollars. But amashop amaningi akade esebenzisa i-ZIG, sibona ama-prices ekhwelile kakhulu, especially amashop anjengabo-TM Hyper.
Lo unkosikazi Permanent Ngoma, isiphathamandla sehlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, esixoxelaye ekobulawayo. Ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani kwezinye izigaba zemaphandleni, sixoxele umnumzana Witness Khulu Khumalo, ukansila kaward 1 eJolojo.
Kuzwisa ubuhlungu ukuthi imali yangakithi ebizwa ngokuthi yizigi, obekuthiwa yona ixhaswe igolide, ngeke yehle kodwa bese isiwa kanjena, bese kuresulta into ama price esenyuka ngendlela eyisimangalisa. Lokho kushiya siubambe ngoyenzansi ukuthi uma bewethembele kuyona iZig, ubhenka kuyona, uthenga ngayo, usenza ibusiness ngayo, namhlanje ushiyeka ungumuntu osengena ngapha eCholotsho. I-currency esebenza kakhulu noma belikhona iZig, ngoba besingakase siliphathe ngesandla ngaleyo ndlela exakileyo, bekusenzeka nje abantu baliphathe uma beswayipha, ya bethenga ngamakhadi kanjalo. Kodwa-ke ama-price okwenza ukuthi enganyakazi okanye engasheki yikuwukuthi kusetshenziswa kakhulu i-rand. Yonke into ithenge South Africa okanye Botswana then bese ithengiswa futhi ngalo iRand okanye ngama US dollar ngoba kwazise phela lapha ngakithi akunama banks umuntu ohlala emagweseni kubanzima ukuthi imali yakhe ayifake ebank into eyenzakalayo ukuthi uma enesitolo uzothengisa isitolo sakho uma eqeda apha ayo-order kube indlela imali erotheta ngayo.
Lo ngumnumzana Witness Sikhulu Khumalo, ukansila ka Ward 1 eJolojo esikhulume laye esegcobogolo line khonale eJolojo. Kudaba olufanayo umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzakwethula umbiko wakhe oqakathekileyo kusasa we-State of the Nation Address. Ukhangelwe ukukhuluma kabanzi ngokuwa kwesisindo seZimbabwe Gold nokunye okuhambelana lezomnotho kanye lezombusazwe. Njengoba isikhathi sezulu sesisondele, izakhamizi eziningi zithi aziwazi ukuthi zizalima ngani lo nyaka ngoba ziphelwe zinkomo lamadonki ngenxa yendlala. Izanusi zomkhathi zithi izulu liza kuba nganeno lo nyaka nxa kuqathaniswa lanyaka enye. Uzokunike ithemba abanye asebeqalile ukulungiselela ukulima. Esabelweni seMatureni South kuphela sokufe inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4,000 njalo uhulumende ude elizweni lonke jikelele kulakho ukufa inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2 million ngenxa yendlala lonyaka. Untukameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Moki Ncube, isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo engumculi.
Thina ngapha inkomo kunzima ntunga lapha inkomo mpela kunzima kakhulu sivusa every day ezinye azigcina zisehlula sibini indlala yenkomo akunzima ngani ngoba ma uvuka nje uthwele ibhavu zathola ukuthi inkomo iyakulandela kuthi ukuthi inkomo phela okwamanje zingatshontshe kalula ngoba ingakubona nje ungathwala utshani kuphela kumbe ibhara ingakulandela eziziye suka komakhulela izofika ekhanda mhlophe ngenxa yendlala.
Ungathi zinengi yini inkomo esezifile khona ngapho?
Hawu kufa mpela ayikhona. Vele zaqala ukufa khonapho ngabo June, vele inkomo zaseziqala ngalo nyaka bekungalalutho. Akathesi ke vele siya ku-August, ilayina linyanga isikiyo sokulobunzima. But imbona sisiya phambili ku-October, hayi lapho ke siyaba singasahlinzi. Hayi ngoba kulobunzima kulanto eziyidobhayo, hawu kufa mpela. Hayi sithele nzima futhi asikwazi. Lohulumende wayethe uzasincedisa sabhalabhala kuthiwa sifile inkomo ukuthi zingaki ezicubayo loke silindile. Hayi intunga mpela kasikwazi lokuthi uNkulunkulu wasilahla njani. Hayi inkomo hayi akusela mpela silakho lapha lokulima sikwazi ukuthi sizalima ngani. Sokufanele uhulumende asizame ngamatherekita kodwa sibone ukuthi siyakwanisa ukulima noma inhlanyelo singalayo.
Isimo samanzi sona sinjani?
Amanzi, hayi amanzi kulobunzima. Akusela lona idamu elilamanzi. Akusela lona idamu elilamanzi. Sokusila bona laba balezikotshi abanye bagebha. Hayi imigodi, yibaba ngathi bayasurvivor ngokunathisa. Ngoba inkomo makunje ziyazifanele zinathe every day. Kuthi ke le mgodi kahulumende ilobunzima. Ilesimbi ezindala ifa every day. Sokuceliswa kubona laba abanye abale migodi yabo. Hayi amadamu asikhulumi ngawo into ezacitsha kudala ntu.
Umnumzana Moki Ncube yisakhamizi sakombimba ePlumtree njalo ungumculi. Bexoxa ecingweni loNtukameli Nkomo weStudio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Noma nje lezimbavu lesithi liqhuba umbuso kaZulu ogxile kusisekelo sombuso welizwe osekelwa lidale leparlamente iparlamentary democracy kuningi ongafundwa indlela elemelika eliqhuba ngayo ezombusazwe lona liphansi kombuso we-representative democracy. Intatheleni zendaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usedulela lolu daba ngokugceleyo esegaberon kwele Botswana.
Elemelika liqhuba umbuso walo ogxile kakhulu kubameli kwezombusazwe kuyibo abathatha izinqumo eziphathelene lokuqhutshwa kwelizwe i-representative democracy. Lokhu kuyehlukana lendlela eleZimbabwe liqhuba ngalo ezombusazwe kusetshenziswa kakhulu isisekelo sombuso ukuthi kulandelwe imithetho nedluliswa lidale lephalamende i-parliamentary democracy. Noma kunjalo ingcwethi kwezombusazwe zithi kule sikhala uma uqathaniswa indlela elemelika leZimbabwe aqhuba ngayo kwezombuso. Ingcwethi kwezokuthuthukisa umnotho kaZulu umzana Thabang Nare yena ohlala kwelemelika uthi sekelo sombuso siyaqhakathekiswa kakhulu kwele Melika.
Bayiqhakathekisa iconstitution yabo abantu beAmerica baphila ngayo le flag yelizwe bangayifela lokuyifela ukuthi be defend eAmerica. Yebo amaZimbabweni labo balwisana lama British ukuthi bethole inkululeko. Kodwa okukhangqathekile yi one man one vote.
Unare uthi noma kunjalo wathi ngokuya kwesikhathi leZimbabwe laphuma kunjanji yokuthi lilandele isisekelo sombuso njengalokhu elakuhlelayo.
Ukuthi kubuse intando kaZulu yela kwakuyinto eyayiseduze kodwa ngokuya kwesikhathi khanya into elahlekileyo eZimbabwe.
Ocubungula ezombusazwe ekwele Zimbabwe umnumzana efidlela Ncube uthi amazwe omabili ayalwisa ukuthi uhlonitshwe isisekelo sombuso omabili engafunda okuthile kwelinye.
IMelika kunenge ekwenza kahle lanxa ingakafika esibangeni sokwenza konke kahle iZimbabwe engakufunda ikwenze eZimbabwe kuyisebenzele kakhulu iZimbabwe. Kanti-ke lanxa nenge laseMelika lingakufunda njalo ezweni leZimbabwe.
Umphenyi kunhlanganiso ye-Electoral Institute for Sustainable Democracy kwele South Africa umnumzana Thembelani Mazibuko uthi kukhona eleZimbabwe elingakuntshintsha ikakhulu ekukhetheni abameli bedale lephalamende ongaphathisa ukuthuthukisa umbuso wabantu.
Constituency based systems have proven to be an outdated way of electing.
Ukusebenzisa ukukhetha amalunga edale lephalamende kuhamba ngezigaba zokhetho ubuyisela emuva. Kungcono ukusebenza ngokukhetha inani i-proportional representation okuyiwe ethuthukisa umbuso wabantu ngabantu.
Umazibu ugcizelele esithi eleZimbabwe kumele liyesule ukuvumela imali engena ivela kwabasekela amaqembu bengaphandle kwezombusazwe ikakhulu ngesikhathi sokukhankasela ukhetho. Okubandla lezano PF umnumzana Guda Masaka uthi umbuso wabantu ngabantu kwele Melika uyaphathisa ukuthuthukisa ezinye inhlangothi kwele Zimbabwe kodwa usola okunye okwenziwa yilizwe leli.
Bathanda ukubhebhisa okungazwani okukhona kwezepolitiki bona laba abe-America.
Ukusebenzisa i-representative democracy njengalokhu kwenzakala kwele Melika kunconywa ukuthi kukhipha umthwalo wokuqhuba ezombusazwe kuZulu kufake ezandleni zalabo ababe bekhethiwe ukuthi baphathe isikhundla. Njalo lolu hlobo lokubusa lusebenza kakhulu emazweni amakhulu afana le Melika. Kukanti i-parliamentary democracy ivame kakhulu kwele Europe kanye lamazwe ayengaphansi kombuso wamangisi ogoqela eleZimbabwe. Ngaphansi kwalolu hlobo ibandla elilamalunga amaningi edale lephalamende yilo eliphiwa amandla amaningi okuqhuba umbuso. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Iran selihlasela ele Israel ngamabhomba ama-missiles elizweni lonke jikelele. Ele Israel sithi seliwise amanye amabhomba la. Kukhanya ngazani ke ele Melika lithi lisakhangele ukuthi kwenzakalani kulelo lizwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ibutho lakwele-Israel selilamasoja asengene ezansi yakwele-Lebanon lapho elilwisana khona le-Hezbollah. Ele-China namhla linanza iminyaka engama-75 yokubusa kwebandla le-Communist Party. Lokhu kubikwa ngabe-Associated Press. Wezi patelane leMelika.
Ukhetho lukamongameli abasekeli babancintisa kukhetho luzayo J.D. Vance loTim Walz bakhangelelwe ukuba bazanqikelana kungxoxo mpikiswano yabo yakuqala lokugcina namuhla kusihlwa. UTim Walz loJ.D. Vance bazanqikelana kungxoxo mpikiswano le okuzaba okungela bantu njalo ezakhokhelwa ngabantu ababili okwehola lengxenye. uVance ongusenator weOhio ongumsekeli kaMnumzana Donald Trump uthi ingxoxo-mpikiswano le izaveza ukuba ibandla leRepublican Party lizavikela njani imingcele njalo ngendlela elizathuthukisa ngayo umnotho weMelika.
It's an opportunity for me to get to tell the American people how I think we can make their lives better and how Donald Trump's policies can make them more prosperous, can make the world more peaceful.
Leli lithuba lokuthi sitshele abantu beMelika ukuba siza kwenza njani ukuze impilo zabo zibe ngcono. Bathuthuke njalo lokuthi uTrump uzavimba abokuza ezansi yelizwe. Singenza lokhu sizanqoba.
Walls ongusibalukhulu wesabelo seMinnesota ungumsekeli kankosikazi Kamala Harris uthi ibandla leDemocratic Party lifisa ukunceda kakhulu izisebenzi zeMelika, hathi laba abaphikisana labo abalomunye umbono.
Like all regular people I grew up with in the heartland, JD studied at Yale, had his career funded by Silicon Valley billionaires, and then wrote a bestseller trashing that community. Come on!
Njengomuntu wonke ngakhulela enzikini yendawo le, hathi uJD wafunda eYale eselelwa izinothi zeSilicon Valley, wathi esephuthe izifundo zakhe waloba ugwalo ethethisa uZulu. Yeyi ayisiyo ndlela yokuphila labantu leyo eMelika. Ngifisa ukulitshela ukuthi ngimelele ukuya kunxoxo-mpikiswano le ngiyebhekana le ndoda le.
UVance wayezonda uTrump wanqoba kukhetho lweSenate esekelwa nguye. Okwamanje ulandela uTrump olesihloko sokhetho esithi America First.
Enemies and a lot of Democrats call us populists like it's something of an insult. But if being a populist means being on the side of working people rather than the powerful elites.
Angithi liyabona khona manje amaDemocrats athi sizenza omina mina abakwenza engani inhlamba. Nxa ukuba ngumina mina kusitsho ukuthi ngisekela izisebenzi kulezi nothi, akube njalo ngisekeleni.
UVance usanda kutyela inkokheli yamazwe akuzwekazi le-Europe ukuba kumele benike imali ele-Ukraine ukuze lilwisane lele-Russia elihlasela ngamandla. Walls uthi uVance loTrump bafuna ukudiliza ubukhokheli beMelika. UVance uthi unkosikazi Harris uthwalisa nzima izisebenzi, hathi abantu bokuza.
When Republicans used to talk about freedom, many of them actually meant it. They weren't going to turn their backs on our allies. They weren't going to leave Ukraine to themselves.
Abakubandla la Republicans babejayele ukukhuluma inkululeko besitsho khona ngempela. Babengeke babalekela abasekelana labo. Babengeke bayekele ele Ukraine lisilwa lodwa.
UVance uthi unkosikazi Harris uthwalise nzima izisebenzi, hathi abantu bokuza.
What Kamala Harris seems to want to do is to give all the benefits of American citizenship to people who shouldn't even be here, and that's going to bankrupt this country.
UKamala Harris ufuna ukuba izithukuthuku zabantu beMelika ziphelele ezandleni zabantu bokuza okungamelanga babe kuleli lizwe. Lokhu kuzabuyisela muva ilizwe leli njalo kwenze kube nzima ukuthi abantu bakuleli bathenge izindlu, bethenge ukudla lokunye okubancedayo.
Walls uthi uTrump ngusomabhizimusi ongene kwezombusazo ukwenzela ukunothisa abanye abanothileyo.
Rig the economy for those at the top and screw the people at the bottom. That's what they do. Your costs go up. They repeal the Affordable Care Act and bring us back.
Inzuzo yomnotho ebisezandleni zabanothileyo, abantu abaningi besidla inqweqo zomlomo. Bafuna ukuthi kulahlwe umthetho wezempila kahle o-Affordable Care Act, kukhulunywe ngokugula kwabantu, baphungula i-Social Security le-Medicare okwenza umama aphile engabimpofu.
Le yingxoxo-mpikiswano yokugcina kungakenziwa ukhetho mhla ka-5 kuLwezi. Okwamanje abanye abantu ezabelweni ezijiyeneyo sebeqalisile ukuvota. Lolu daba lulotshwe intathelizindaba ye-VOA uScott Stearns, lalethulela yimi uDaba Kancube owe-Studio 7.
Kulabatsha eZimbabwe abasebenzisa imitshina elobungcitshi obuphezulu ukwenza imisebenzi etshiyeneyo eyayisenziwa ngabantu obizwa ngokuthi yi-artificial intelligence, kube labanye njalo abathi ngabakayifinyeleli. Kubika uTopias Mutsengwa.
Banengi abasakhulayo ikakhulu abasemadolobheni abathi basebenzisa i-artificial intelligence eZimbabwe. Omunye othakazelela lokhu nguZeluleko Zetmoyo ohlala koBulawayo.
Iyancedisa yona ukuthi umuntu enelise ukuthola imfundo leyi ekhangele ngqo ubuntu bakhe lokuthi yena ungumuntu onjani. Nxa wena ungusoma bhizimusi kuyakuncedisa ukuthi ube lokumemethekisa kwalokho okuthengisayo sikhanyele njalo kulezi ke ezempilakahle.
Baningi abalombono lo, labanye abasola i-artificial intelligence besithi ilakho ukusetshenziswa ngendlela ezingaqondanga. Unolwazi Ncube wakoBulawayo uyayisola kakhulu i-AI.
Ngezikhathini zanamuhla umntwana engaphiwa umsebenzi ufika athathe nje omakhalekhukhwini. Abhala kugalayo asende akazihluphi ukuthi abale azwisise. Hayi, abantu sebethembele kakhulu artificial intelligence. Abantu abaningi bazibona bese semaphethelweni abo ngomsebenzi ngoba kuba nezinto lezi ezibunjwayo ama robots.
ULydia Banda osebenza kunhlanganiso eWomen's Institute for Leadership Development uthi yebo izinto zeziguquka emhlabeni wonke jikelele kodwa akumelanga abantu besebenzise okwamanje iartificial intelligence.
EZimbabwe akuningi ekumele siwenze for now. Sengikhuluma ngento ezinjenge technology infrastructure development, maybe in the next 10-15 years, that is after sesikwaze ukufaka kahle ama priorities ethu.
Kuyini iartificial intelligence? Umnumzana Mbolisi Ndlovu ofundisa ekolitini lemfundo yaphezulu eLupane State University uthi iAI yenza engani imitshina ilengqondo njengabantu.
Ikwenza imitshina kumbe imitshina elamakhompyutha ukuthi yenze izinto ezingenziwa ngumuntu kumbe izinto ezenziwa ngabantu. Kwese ukukhanya ngani imitshina leyo ilengqondo, iyacabanga njengabantu, icine zisenza izinto ezingenziwa ngabantu.
Umphathi Ntambo obona ngezemitshina yakulezi nsuku unkosikazi Thathenda Mawethera usanda kutshela amalunga edale lephalamende ukuthi uhulumende uphakathi kokulungisa umthetho ozalawula ukusetshenziswa kwe-artificial intelligence eZimbabwe.
So it's a matter of us making sure that we've got the right policies put in place and we've got the right framework.
Njengohulumende sibona ingathi ukusetshenziswa kwemitshina ngaleyi indlela kuhle njalo siyakusekela. Osokusele ukuthi kubekwe imithetho ezanceda uZulu ukuze asebenzise leyi AI ngendlela eqondileyo. Lokhu yikho esesikwenza.
UNdlovu uphinde wathi kumele abantu beqaphele indlela abasebenzisa ngayo i-artificial intelligence ngoba ilakho ukuphazamisa ikakhulu ngesikhathi kungakabunjwa umthetho olawula ukusetshenziswa kwayo eZimbabwe.
Zivele zikhona izigangi ebantwini ikakhulu abatsha bona laba osuthola ukubana kulokuthi basebenzise imitshina leyo ukwenza okuhle sokubafundisa ubuvila. Abanye njalo sebesebenza ukuntshontshela abantu besenza kuthiwa yi-cybercrime. Siyawuzwe njalo abantu bekhala ngama-photoshop uzothiwa kubonakala ifoto yomuntu lozibani ngaphi kanti akula foto enjalo ifoto leyo ibunjiwe yakunjwa ngekhompyutha kuhenganyani ngabantu ade bemendawonye besenza khonokho kade bengamelanga bakwenze.
Loba kukhona okubi okungalethwa yi-artificial intelligence, ezinye ingcwethi ezisebenza labatsha zithi abasakhulayo kabasoze bekubalekele lokhu kodwa kumele bakusebenzise ngendlela eqondileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7 nitshona njani? Njani lonke lapha elikhona? Yini njalo ukhwebe sengukhohliwe? Ngithi mina ubaba umlangagwa akhumbule phela laba bamfaka phezulu lapha hleli khona. Angabakhohlwa. Mhlambe niyayikhipha imali laba abaduzane laye bavalele bayavala. Asikwazi. Nanga mawuvita aphela awala lutho. Kwenzakalani? Imali kwezikhulunywa everyday kuyakhulunywa ngezimali. Kodwa ayikho into ephumayo. Kuyabhalwa kwabhizi bayasibhala basenza yonke into. Ayikho into ephumayo. Mhlawumbe wona uyakhipha ngapho labo abaphilendayo bayavala. Abafuna isithole lutho. Asikwazi ukwenzakalani. Sesidiniwe ngokubhalwa njalo nje basiplaza. Ayikho into ephumayo. UVictor Mbuyenkaya usithi kodwa kamela. Angeke isikhuphule into zethu please siyacela. Safa saphela sizinga ntasilalo nje silento zethu uhamba njani?
Yazi abantu bezalo bayayangisa, bayayangisa kakhulu ungathi nje abafundanga oro ngabantwana abancane nje abangazange bangena ama crash. Kusho ukuthi manje bazogijima baye America batshela amazwe aseAmerica ukuthi kumele basule izijeziso lezi. Kungani bona bangakhiphi izijeziso ngapha kithi thina sizalwane zalapha ngoba ukuze baphiwe izijeziso ngale ngaphandle kwamazwe indaba zokuthi amalungelo oluntu akekho ngapha siyajeziswa siyacindezelwa ngamalungelo ethu. So yiliphi ilizwe lingakuvuma khona lokhu ukuthi lizosula ijeziso ngapha kusasenencindezelo? Sikhuluma nje kuboshwa abantu fomahlayana, abantu abanganamlandu, abantu nje isuspect izoqeda 3 months 6 years ejele, suspect ithuliswa namhlanje iphume iye ekhaya ibuye futhi iphiwe idate yayo ukuthi izenini ngolwesingaki. Hayi lokho abakwenzayo sha akuyayangisa shame.
Yes, sanibonani ku studio 7 njani? Khuluma lo Nyathi la. Akade nhlala nizama ukuthi ngikhulume emsakazweni, azidojwa thini. Nyathi we mntu azi protest for change. Hayi, badala. Mina vele kuyamangalisa ukuthi kulo muntu impela ophilile ekhanda ongathenga izimoto abantu belamba, abantu bebulawa. Khona manje anti lezi ukuthi abantu bayafa ngomkhuhlane wengqondo, abanye bayazibulala ngenxa yezitresi zokuthi ilizwe libolile. Kanti bona babhizi bathengelana izimoto lezinto kunomnankagwa lapo. Kazi ubaba lo mnankazi ukuthi unabo abantwana nje mpela or kukhona okushoda ekhanda lakhe. I don't think ukuthi unomali lo baba lo, kukhona okungahambi kahle kuye. Ngoba umuntu onomali ngeke ayenze kanjalo. Umuntu onomali asiinduna zakhona lezi ezithatha izimoto ambonti ziphile kahle emakhanda. Mangabe bephile emakhanda bemele bemtshela ukuthi mdala lokho thina sikufuni. Thatha imali le uyethengela abantu abagulayo ezibhedlela, le abantu bayafa ezibhedlela kulamakhemikali. Abantu alikelelenini lana emsakazweni lapho kube li-interview abantu bezani besitshela amanga. Lingajayi njani fika umphini, abantu bayahlupheka ekhaya kula kudla vele okuthunyeliweyo. Amazwe ngaze ncedise ngokudla, iZanu PF ayinikeza abantu ukudla. Bayathatha bezidlelele ezihloko zabo khona le Harare.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho ukusipha kumbe ukusithumezela enu imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ulato kunamhla kuhlelo lwabatsha olwezi connection sixoxa ngenhlupho ezibhekanela abasakhulayo abangena kwezombusazwe lezamalungelo oluntu. Ake isikhathi savumi okwalamhlanje singakehlukani izihlobo sikesikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. Izisebenzi zithi kazisoze zenelise ukuthenga impahla njengenjayelo ngenxa yokuwa kwesisinto seZimbabwe Gold kumbe iZinc. Izakhamizi eziningi ePlumtree zithi azikwazi ukuthi zizalima ngani lonyaka ngoba zifelwe zinkomo lamadonki. Njalo ke kulodaba lokuthi ele Iran selihlasela okunye okumangalisayo kwele Israel ngamabhomba ama missiles, ngakho ke ngapha kwele Melika bathi balukhangele lolodaba ukuthi luya ngapi. Bathi ke bazacela ukuthi kube lokukhumisana umlotha phakathi kwe Israel le Gaza khona ngale okuthiwa ke bagijimisana le Hamas, njalo lakhona ngale ke e Lebanon abagijimisana khona le Hezbollah. Hayi lingakhohlwa ukuthi nxa lifuna ukuthi lingene ebulenjini bethu kukhangela ukukhelelithi www.voindebele.com. Walivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Dalelani ke iLive Talk yalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.